vachitaura nestudio 7 mutauriri wekanzuru iva Love Momeya vati vabata chirwere ichi munzvimbo yavo.
Tiri kuti tinzwise basi tinoona nezveutano kukanzura yechitungwi, toda kuzivisa here zvinozvi kuti pane matesti aziviswa maringe nechirwere chegripiti muchitungwi. Gripiti chirwere chakaonekwa chiri pechina pazvirwere zvinonzi zvinouraya vana vane makore ari pasi pemakore mashanu.
Vameya vati pari zvino vanhu 12 ndo vawanikwa vaine denda iri, uyewo vachiri kuongorora vamwe vari kufungidzirwa kuti vangangova neutachiona hwegurikwiti uhu. Vameya vati sekanzuru vari kukurudzira veruzhinji vane vana vadiki kuti vabayiwe nhomba muchirongwa chehurumende chekubaya nhomba senzira yekudzivirira chirwere ichi.
Zvatinotarisa vagari kuti vange vachiita kuti vange vachienda kuzvipatara kana makliniki ari munzvimbo dzakavakomberedza kana vachinge vaona zvidzira dzidzo zvinosanganisira kupisa miri, kuyerera dziwa, kukosora nekuita nekuva nemaziso anenge akasvuka achibuda tumisodzi, uyezve kana vachinge vaona mwana ainge aita tumapundu neyatinoti hashi iya. Saka tiri kukurudzira kuti vana vane makore vane mwedzi inoti mitanhatu kusvika pamakumi mashanu nepfumbamwe kuti vange vachienda kunobayiwa mukati menzvimbo dzemakiriniki kana kuti vanenge vachifamba vanhu venyu vanenge vachibaya vana.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambovei gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya pave nenjodzi huru yekuti chirwere ichi chinogona kupararira nekukasika. Dr Madzorera vatiwo havaoni zvakanaka kurega kuvhura zvikoro, vachiti chakakosha ndechekuti vana vadiki kusvika pamakore mashanu vabayiwe nhomba.
Gurukota rinonetsa nokuti chirwere chevana vadiki uyezve chinoswera chokwakweda very fast pavana vadiki vava ekunyanya vaenda kuchikoro. Asi hatingamise vana kuenda kuchikoro nemhaka yekuti paita autopreak yegwirikwiti. Kurudziro yedu ndeyekuti vana ngavabayiwe nhomba. Ndakaona hurumende ichipfuura kuda kuuta zvokubaya vana vese vari between 6 months and 5 years vada kubaya nhomba. Ngazviitwe izvozvo chimbichimbi, ende vachiuya kuzvikoro ngavamaiwe, chero vakambobayiwa ngavabayiwe futi, ndokupisi yacho. Tikadero tinokwanisa kuchikontena, hapana imwe nzira yekukontena gwirikwiti kunze kwokubaya vana. Hatingamunhu kuti musatambe, anotamba kuhengi usaende kuchikoro, hazvishande. Nomandoona kunge ndoviga ingakutibetsere
hurumende nezuro yakazivisa kuti vanhu 600,648 vakanechirwere ichi munyika yose. Zvinonzi nyika yose chirwere ichi chabatawo vanhu 500,043 kana kuti 5,843. Hurumende yakatotanga chirongwa chekubaya vana nhomba kusanganisira vaive vagara vakabayiwa kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.